tasimira kufamba tachifamba tine kupfuura mashopusi tichienda kukora tichienda nevakuru vemusangano kuno kuchipinda sotogatasungwa mapurisa angorani akapfeka zviraiti yatanga kumhanyira vanhu nguva chishombira vakabva vatorainira kanzela wa24 akamenya manaja wamupa so tikamugatake andigumisi ID road order iri kubva kuchipindi town ichinsei like 150 kilometers away. So I've been here since less than 12 thereabout. So I woke up, then the region office to be back, the region office to be back. So I think it's what I'm going to say.
Tinoona kuti mapurisa akanga akurambidzai kunge muchiungana kana kuita misangano yenyu. Izvi zvamava muchiita tingati musangano wamava muchiita here zvazvosisa kuti vakusungei?
Kufamba tatifamba hatina kumbonge taura kuita musangano kana kudava nevanhu taingofamba asi tinoziva kuti kutapira kuita TCC yavachamisa munhu akangoona kupenyerwa neyero anobva tofunga kutoti ikambingo isimudza maoko. Asi hapana zvakawanda zvitaachiita zvekuti aingofamba misangano takarambidza kuita tafanira kuita misangano kunodzikwa mashubhi mashubhi tiri kure zvakanyinyi muchichechi chinisende pagurupui rinova dhorobha redu kuno kuchipinda south so tatisingatomboiti misangano dzedu dzakarambidzwa taira tichingofambawo tichida kurufu kana kuno mwedu akashaikirwa mberi uko ndokuta tichinge tichifamba nevakuru vemusangano wedu.
Mune matanho amakatorwa here kupikisa kurambidzwa kwamakaitwa misangano iyi nekuti tinonzwa kuti musingakwanise kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa mamagadzirisa here zvinhu izvozvo?
Hapana chakanzati nakugadzisa chii chingagadzisa chinodiwa vamopa mopa vane vafurida vanavo mabharo ese akazadzikiswa zvese zvinodiwa takaita pasinei nguva yakaramedesa zvinotenderwa pamutemo kuti tizeisi chete zvakaita hapana chisina kuzadzikiswa nese zvinhu zvakakwana mafomu dzakafirwa vakakwana akasabmita nguva iripo zvinodiwa kuti zvinge zvirivo mumabharo macho anotaura vatauri vanhu vanotarisirwa kuda varipo pamusangano zvese zvinhu zvakanyorwa ipapo saka hapanikesina kunge takaita kutongoramba zvake iye ofisa responsible for spinning district.